zvinoreva izvo kuti zvavaitaura pavaicampaigna kuvanhu vagari vemuno muamerica zvakatambirwa nevazhinji ende vakafara negwara ravaida kutora. So izvezvi ndivo vange vachange vari mumirimiri webato remarepublicans, uye nyaya yavanga vachikoshesa inyaya yekuchengetedzeka kwemaamericans kuti munguva tikurarama ine dambudziko reice neterrorism, maamericans akawanda havasi kufunga kuti hurumende iripo izvezvi iri kuita zvakakwana kuti ivachengetedze. Tinotarisira kuti vaTrump pavanenge vachifamba vachikampena kusvikira pamaelections aNovemba vachange vachitaura nyaya iyi zvakasimba.
Kukosha kwekusarudzwa kwavaTrump kumaZimbabweans vari kugara munyika muno muAmerica zvinorevei?
Zvinoreva izvo kuti kumaZimbabweans ari kugara muAmerica pane kakusa kugadzikana karipo, nekuti vaTrump kana muchirangarira vakataura nyaya inobata-bata maZimbabweans mazhinji, iyo nyaya yeimmigration. Kune maZimbabweans anogara muAmerica asati aane mapepa vari pamavhiza akuda kuexpire, but nenyaya yekuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe, hakuna mabasa, vanhu ava vari kuda kuramba vachigara muAmerica. Asi vaTrump vari kuda kuisa ivo mitemo inorambidza vanhu vasina mapepa kuti varambe vachigara muAmerica. Vanhu vasina mapepa vari kuda kukurudzirwa navaTrump kuti vadzokere kunyika dzavo vachishandisa simba remapurisa. Kune vamwe vane tariro yekuti vaTrump vakapinda vakaita ivo president, neexperience yavanayo mabhizinesi avo ari kukura ende aratidza kuti ane mutungamiri akanaka, vari kufungawo kuti zvimwe ikonomi yedu yemuno muamerica ichawanikawo ichiimprova neexperience yavaTrump.